vakauya vakomana vemauto ava nokuridze pfuti pamba pangu vari gurupu asi vasati varidza kumba kwangu vanga vafamba chitungiza yese kubva kudema vachibva kuvachinda kwaziko kwamakoni kwachikwana pazengeza tu pamashops pahuri yadzo nepachigovanyika vachiponda vanhu ukoko so vakazopedzisira nokuya kumba kwangu kunguva dzakuma 11 kana kuma 12 dzousiku dzomusi wavakauya vachibva vari zepfuti pamba pangu
vanhu vangada kuziva kuti izvo musati mapinda mukuhwanda makazivisa here mapurisa zvakanga zvaitika
hadzina kumbozivisa mapurisa nokuti vakauya pakati pousiku kuma 12 saka chakaitika ndechokuti ipapo takangoite chipatapata nemhuri ini ndobva ndangondovanda mutoireti muchimbuzi chomuvakidzani wangu ndo mandakavata umomo mhuri yangu yakauya ikatorwa nemashahwira emhuri yedu ndokubva vandovandiswa kwavakahwandiswa saka nyangwe nanhasi mhuri yangu ndakatoibvisa iri kwairi kwairi kuwana kuzorora mushure mokunge vachichizirwa nepfuti dzanga dzaridzwa pamba
vasikara vanhu vangada kuziva kuti izvo mainzwa sei paitumirwa mashoko pawhatsapp vanhu vachiti vasikara vaonekwa vakafa
hapana zvaungaita vanhu vakanga vazhinji vakasiyira zvikuru kuti upenyu hwangu huchakanaka here kana kuti kwete so vazhinji pavakaona zvakaitika pamba pangu kunyanya vavakidzani navamwe vomunharaunda momandinogara vakafunga kuti dzimwe nambo ndaanga ndafa saka ndivo vanhu vakanga vachifambisa shoko iroro kuti ha tinofungira kuti vasikala vafa nokuti marisirwo akaitwa kuti panapa anga ari wokuda kuuraya munhu chaivo
vasikala mungatiudze kuti chii chakapa kuti mubude mukuhwanda uku
ndakafonerwa nevazhinji vomubato mangu vachinditumira mameseji okuti no kana vachida kukurayai ngavakurayei musaende vanhu vazhinji vapinda kusha kukuru muno muchitungwiza imi munoonekwa somunhu mukuru muno muchitungwiza saka mukazoonekwa muri mevatungamiriri muchisiya muchipinda mukuvanda ko vanhu vari ordinary vanozoita sei haipapo ndakapa kufunga kwakadzama kuti zviro kwazvo kana ini ndiri mutungamiriri anotarisirwa navanhu ndipinda mukuhwanda ko ivo vanhu vangazoita sei ndo zvakatarisa ndibude izvozvo ndakazvipa kufunga kwakadzamisisa chaizvo kuti handifani kuita gwara semutungamiriri ngandibude panze kana ndisipa ngandisi hangu
upenyu hwenyu vasikala hwakachengetedzeka here pari zvino
chiripo ndechekuti hapana chandichafanira kusha nokuti ikodzero yomunhu wese womuzimbabwe kuti kana achipikisana nehurumende iripo murayiro wenyika inonzi constitution inotiprotekta tose zvakare manzwa statement yandaishuwa nhasi pandaita live broadcast pafacebook peji yangu ndichiti chiwenga namunangagwa budisai bvisai masoja enyu muchitungwiza kana vakasavabvisa nokuti kumazuva mana apfuura masoja anga achiuya muno muchitungwiza vachingoponda vanhu kumatownship ese omuno saka isu ini nhasi ndaishuwa statement yokuti munangagwa nachiwenga bvisai mauto muno muchitungwiza nokuti zvaari kuita zvokuponda vanhu izvi hazvi vari kutyora kodzero dzavo kana vakasadaro tiri kuenda kudare redzimhosva nomuchomubvuro kundotsvaka court interdict yokuti ami ibve muno muchitungwiza nokuti zuva nezuva usiku hwoga hwega vari kuuya kuno kuchitungwiza kubva nenguva dza7 o'clock kusvika koedza vachingoponda vanhu mumatownship vanowanikwa vari mumabhawa vachizvifarira vanowanikwa vari pamagrosa vachizvitengerwa vanozvitengerwa magrosa ravo okumba vanongosvika vachirobwa vachitorerwa kodzero dzavo saka ndapai statement nhasi pafacebook page yangu kuti chiwenga namunangagwa budisai masoja muchitungwiza kana vakasavabudisa kusvika nomusi womuvhuro ndiri kuvaendesa kudare redzimhosva